manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 26/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo dzemabyelections dzatanga zvakanaka uye dziri kuenderera mberi murunyararo kunyange hazvo mamwe mapato asiri kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu musarudzo idzi. Vanhu vashoma vanobuda kunovhota munzvimbo dzakawanda kusanganisira mudhorobha reMasvingo asi vakawanda vachivhota kumwenezi East neChivi South musarudzo dzekutsiwa zvigaro zvanga zvisina vamiriri veparamende pamwe nemakanzuru. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avo vari kushanya kuPoland vanosangana nevapoteri vakatiza hondo kuUkraine vari munyika iyi. Vamwe vabereki vane vana vanodzidza vari pachikoro chine mukurumbira cheKutama College vanoratidza kusafara kwavo kuvakuru vechikoro ichi pamusoro penyaya dzine chekuita nekushungurudzwa kwevana vavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo dzemabyelections dzatanga zvakanaka uye dziri kuenderera mberi murunyararo kunyange hazvo mamwe mapato asiri kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu musarudzo idzi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanoti sarudzo dziri kufamba zvakanaka uye dzatanga munguva yange yakatarisirwa munzvimbo zhinji dzaitwa sarudzo idzi munyika. VaMangwana vati nzvimbo dzanonoka kutanga dzichanonokawo kuvhara. Asi vachitaura mushure mokuvhota pakuwadzana 2 primary school mukuwadzana East muHarare, mutungamiriri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati ZEC haisi kufambisa sarudzo zvine mwero uye bato ravo harisi kufara nemapepa ekuvhotesa kana kuti maballot paper pamwe neingi kuratidza kuti munhu avhota zviri kushandiswa. Vatiwo vamwe vavhoti vari kushaya mazita avo pamwe nekuti vanhu vange vachinzi vanyorwe pasi. Kunyange hazvo vanhu ava vakanyorwa mumagwaro eZEC vachiti ZEC haisi kuita zvinhu zvakajeka.
ZEC ine mepo. Mepo yainayo ndeyekuti haiite zvinhu zviri pachena. Ine chipakirwa nechioko muhomwe. The corruption of this country starts with the corruption of the electoral processes. So nyaya yeuori wesarudzo ndiyo yatoda kugadzirisa tanzwa kuti kwana mutasa wakamadzishanga achiunganidza vanhu ndiye munovhotera pakati muti hatigoni kunyora vanhu kunzi itai zvimumumu vanhu remarai vanhu musaona vanhu musanzwa nenyaya yekuti vanhu vada kuita sarudzo. ZANU-PF does not believe in the liberation struggle and its ideals. ZANU-PF does not believe in the vote. It doesn't believe in the free will and the sovereign will to decide.
Vachitaura mushure mekuvhota paGwinyiro Primary School kumufakose, munyori mukuru mubazi reMDCT inotungamirwa navaDouglas Munzora iyo iri kukwikwidza musarudzo seMDC Alliance, amai Paulina Mparewa vati zvinhu zvange zvichifamba zvakanaka asi havana kufara kuti pane vemamwe mapato avasina kudoma vange vachimirira vanhu panzvimbo dzekuvhotera vachivaudza pekuvhotera.
Ndofunga izvozvo zvinokonzeresa kuti zviite political violence. Hazvibatsire kuchaita mombe korere padhibha nekuti vanhu vakapiwa nguva yekuti vakamberi vakapedza. Saka chikumbiro changu nechishuviro changu ndechekuti vanhu ngavachigara mudzimba kana vavhota vanogara mudzimba vomirira kupembera kana zvinhu zvadi zvapera na 7 vanhu vasikamari South.
Mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti vafara kuti ZEC iri kuita basa rayo nemazvo asi vakati havana kufara kuti mamapato akaita seTCCC ange ari kuvhundusira vashandi veZEC. Vati izvi zvaitwa navaDanford Ngadziore avo vari kumirira TCCC musarudzo dzemakanzuro muward 16 muHarare.
Dambudziko ratasangana naro pari zvino mbele kwa Harare West kwa D16 uko kwa tukunzu wakuti candidate ye battle race CCC yeru wararu wa mabanana ili kukanganisa voting process ili kuitwa ikoko budikiza ni kufundutira uye ni kuchichizira shikare ni kuita menendo vano votesa vano tinga tuma presiding officers nechurungi izaiti kwa Harare West wa D16 kwa Alfred Beito Primary School azuna kutifadza izvozvo ende tinovimba mapurisa achatora danho rao kuti nyanya dzakaita sedzidzi nechida kushatira sarudzo dzekufamba zvakanaka murunyararo zvibakwe sezviri pamutemo
vamugwadi vanoti izvi zvaitikawo kumutasa central kumanikaland asi vangadzore vanoti havangapete maoko vachibirirwa sarudzo
vanhu veze kana vachita kuti munhu angasvika ari agent or candidate atida information yekuti how many people voted so far. How many turned away? That my reason. Then we oramba the information you. I will not entertain those people. I will confront within the laws them because I touch and in Ripanopama election would be an election. And people pregnant on the river. No, that's not my role.
Varikumira Zanu PF Highfield East Vanobet Shkumbom Vauza Studio 7 Kutisaru Zafamba Jokanaga Chose. We have anotar Sirakukunda. Vamangwana Bat Kunyanga Azo Paita Zichemo, Zijinji Zacho, Zhang Zidiki Diki, uye zvange zvichigadziriswa kunzvimbo dzekuvhotera.
Zvinhu zvachona dziri kusvika asi zvinhu zvachona zvinopedzekwa kwavanenge vaenda ikoko kumapolling station ikoko nokuti imwe nemwe polling station ine voters roll ravanaro ravanoshandisa ikoko nemakei nokuti mavoters roll edu akavhara nguva yakasiyana. Vetozisoro hichi kuti mapolling station edu mukomanga akavhura for inspection mazuva matatu adarika tichiti vanhu ndamunotasa masenyu mutasa mapolling station enyu chau chau taitira kuti zuva ranhasi kana rasvika pasaita confusion dzakadaro.
Vanhu vange vari kuvhota murunyararo uye panzvimbo zhinji dzekuvhotera pange paine vanhu vashomanana kusvika panguva dza12 masikati vanhu zviri zvitatu nemazana matatu nemakumi matatu nemumwe 3331 vange vavhota mudunhu remufakose uye vanovhotesa vange vachitarisira kuti uwandu hwevavhoti huchakwira kumazuva rodoka. Sarudzo idzi dziri kuitwa kutsvaga vanhu vachatsiva zvigaro makumi maviri nezvisere 28 zvisina vanhu muparamende zvenational assembly pamwe nezvigaro zana nemakumi maviri nechimwe chete zvisina vanhu mumakanzuro akasiyana-siyana munyika. Mapato gumi nematanhatu ari kupinda musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvichakadaro, Zesni iwe iri kuongorora mafambisirwo ari kuita sarudzo yakabatana neelection resource center inoti vaongorori vayo vesarudzo vari mune mamwe matunhu ari kuitirwa sarudzo vaona kuti mune dzimwe nzvimbo dzekuvhotera manga musina zvikwanisiro zvinoita kuti vanorarama neurema vavhote zvakanaka. Sangano iri rinotiwo raona uwandu hwakanyanya hwevanhu vanga vachibatsirwa kuvhota pamangani business center 10A kuBinga North. Vaongorori vesarudzo ava vanonziwo vati masabhuku nemadzishe vaendawo nezvikwata zvevanhu kunovhota vachikomekedzwa kuti vati vanoda kubatsirwa kuvhotera nhengo yezano PF. Sangano iri rinotiwo ratambira nyunyuto pamusoro peink iri kushandiswa mukuratidza kuti munhu avhota, iyo rinoti yakasiyana ruvara uye isiri yemhando yepamusoro izvo zvinogona kuita kuti munhu avhote kakawanda. Zvichakadaro, vanhu vashoma vabuda kuzovhota nhasi munzvimbo dzekuvhotera idzo dzanga dzisina mitsetse yakakura mudhorobha remasvingo asi vakawanda vavhota kumwenezi East nechivi South musarudzo dzekutsiva zvigaro zvanga zvisina vamiriri muparamende nemumakanzuru kana kuti mabi-election. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Mumawadhi mana emasvingo aitwa sarudzo nhasi anoti 3, 4, 5 ne7 kwange kusina mitsetse mikuru mangwanani kusvika masikati sezvo vanhu vange vachiuya vari vashoma vachivhota murunyararo. Mitsetse midoko yaonekwa pazvikoro zvemushakashe nerujeko kuward 7 asi yakurumidza kupera vanhu vakazotanga kuuya mumwe mumwe. Vanga vachiongorora sarudzo dzanhasi mumasvingo vati vakatyamadza kuona vanhu vashoma vachienda kunovhota sezvo vaitarisira kuti vanhu vazhinji vachabuda musarudzo idzi sezvavaita munguva dzekutsvaga rutsigiro. Mumwe wevanga vachiongorora sarudzo idzi akamirira sangano reCitizens Action in Southern Africa kana kuti siasa vaProsper Tiringindi vati sarudzo dzaitwa murunyararo.
Asi dambudziko rataona ndirokuti vamacitizens asi kunyatsonzwisisa especially akazoregister after proclamation yakaitwa mumabi-elections. Saka vamwari kudzokera kudzimba vachitsutsumwa asi tinopanda kungokurudzirwa kuti aiwa mu 2023 vanofanira kuti vadzoke vanodi wazovota mazita wanenga wa mochi mfota soo. Saka ndo chimwe challenge atango tita sokuona.
Mukuru anoona nezvemabasa musangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mumasvingo. Vazekupudurai vati sarudzo dzofamba zvakanaka uye vanhu vazoita vashoma mukufamba kwezuva.
Hairikufamba zvakanaka vanhu varikuuya. Asiko zvino maline amadichi vazhinji vauya makusena. Hakulasi varikuita nerunyararo zvinofadza chaizvo.
Kunyange vanhu vashoma vange vachienda kunovhota vange vachikwikwidzana vataura nestudio 7 vati vanotarisa kukunda musarudzo idzi. Mumiriri webato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC muward 3 mumasvingo vadokika muzonda vati vanotarisira kurakasha vanhu vari kukwikwidzana navo.
Vanhu vari kusimuka vachiuya vachivhota ende ndiri kuexpecta kuti mangwana ndinoenda atomwe muofisi ende ndiri kuzopinda. So far pama polling stations andatenderera namba yacho yese yapa vanhu 420 vandaona wauya kuzonovhota. Saka ipapo pa 420 handiri pa 300 handiziva hangu vangu asi ndiri pa 300.
Kuo ari kumirira bato reZANU-PF musarudzo idzi muwadhi imwe cheteyo vataurai mudzviti vatiwo ndo vanenge vakanzera mangwana panozviisa zvinenge zvabuda musarudzo idzi. Nengo yeCCC kumweneze East vatendekai mhandisidza vatiwo vanotarisira kukunda musarudzo dzevamiriri veparamende sezvo vanhu vazhinji vabuda kuzovhuta murunyararo kunzvimbo yavo kunyange pakambobuda mashoko ekuti masabhuku munzvimbo mavo vaoende nevanhu vavo kundovhotera bato reZANU-PF. Kunze kwesarudzo dzemakanzura mudunhu remasvingo kwange kune sarudzo dzevamiriri veparamende kumweneze East uko kwakasara kwakashama pakashaya vaiva mumiriri vajuzbi oma veZANU-PF pamwe nechivi South uko kwakadzingwa vakila zivu nebato ravo reZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godwin Timba.
Mashoko atatambirawo kubva kudunhu rembizo mukwekwe anoratidzawo kuti sarudzo dzafamba zvakanaka murunyararo kunyange hazvo vanhu vabuda kunovhota vachinzi vanga vari vashoma zvakanyanya. Sarudzo dzemabielection dzagara kazhinji adzione vanhu vakawanda vachienda kunovhota sezvinoitwa musarudzo dzenyika yose. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avo vari kushanya kuPoland vasangana nhasi nevapoteri vakatiza hondo kuUkraine vakapotera muPoland. VaBiden vaperekedzwa kunhandare yePGE naRodoy Stadium iri muWarsaw, guta guru rePoland, nameya weWarsaw vaRafael Trzaskowski. Avo vapira vaBiden nezvorubatsiro rwokupiwa neguta ravo kuvapoteri ava. VaBiden vasanganawo nemutungamiri wenyika yePoland vaAndrzej Duda vakazeya kupinda kweRussia muUkraine zvechisimba apo Russia yave kuratidza seyave kusiya kurwisa guta guru reUkraine reKiev yave kunanga kumabvazuva kwenyika iyi. Poland iyo inove nhengo yeNATO yakatora vapoteri vanodarika mamiriyoni maviri vakabva kuUkraine. Vamwe vabereki vane vana vanodzidza vachigara pachikoro chine mukurumbira mudunhu reMashonaland West cheKutama College vakaenda kunoratidzira kusafara kwavo kuvakuru vechikoro ichine musi wechina pamusoro penyaya dzine chekuita nekushungurudzwa kwevana vavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vabereki vaisvika makumi matatu vakasvika pachikoro ichi vakagumbuka zvikuru mushure mekunge vaziva kuti vana vavo vari kushungurudzwa kana kuitwa bullying nevamwe vana vaifanirwa kunge vachiona kuti havasi kuita misikanzwa here kana kuti maprefects. Vana ava vanonzi vaigariswa kwenguva yakareba vakasimudza maoko kuumburuka pasi vasina kupfeka kana kufamba vachigwesha vachitenderera midhuri yavanogara senzira yekuvaranga kana vachinge vaita ruzha mumipanda yavanorara. Zvinonzi vana ava vaitorerwawo zvekudya nemari dzavainge vapiwa nevabereki vavo. Kushungurudzwa uku kunonzi kuri kuitwa nguva dzemanheru chete. Vamwe vabereki vari kukurudzira vakuru vepachikoro ichi kuti vaone kuti vana ava vatariswa navana chiremba sezvo vava kufungidzira kuti vanogona kunge vari kuitwa zvepabonde kana kuti sodomi. Mumwe mubereki watisingakwanise kudoma nezita sezvo tichityira kuzivikanwa kwemwana wake anoti mwana wake akamuudza kuti ari kushungurudzwa zvakaipisisa nguva dzemanheru.
Mwana akati akachema akaita red face achiti musavadaro musavadaro kana muzi zvinozosara zvichiitika. From there kana kana ndatona kuti pane zvirikuitika kana tomutura pasina madafama nachena nobadara mara meno ino workshop yavanoda kuita pa holiday. Ndovanda taona nemwana, mwana amba atoti tinorohwa tinozodai tinodai.
Mumwe mubereki anoda kuzivikanwa nezita rekuti amaitanya anoti nyaya iyi hombe zvekuti panogona kunge vana vachiitiswa zvepabonde zvekuti ave kutobvisa mwana wake pachikoro ichi.
Tara chokwadika vana vakanyatsana murano nyatsova kansela muchanyatsunzwa zvimwe zvirimo tinopfuura kurohwa.
Mumwe mubereki anotiwo mwana wake akati akatorerwa mari yainge amusira paakanomuona svondo rapera. Mubereki uyu anoti kushungurudzwa kwevana kuri kuitwawo nevashandi pamwe nevadzidzisi.
Vashandi vacho nemaprefects probably futi nemateacher acho they are all into it. Saka vabereki ini ndiri mbuya ndadzwa kurwadziwa.
Mumwe mudzidzisi ari mukomiti inoona nezvekurangwa kwevana kana kuti disciplinary committee amai Runyararo Meki vanoti vari kuita tsvakiridzo ine hudzamu hwekushungurudzwa kwaiitwa vana. Amai Meki vakaudza vabereki kuti vakatobvisa mamwe maprefects asingadiwe nevana sedanho rekutanga mukugadzirisa dambudziko rekushungurudzwa kwevana pachikoro ichi. Amai Meki vakaudza vabereki kuti vakatobvisa mamwe maprefects asingadiwe nevana sedanho rekutanga kugadzirisa dambudziko rekushungurudzwa kwevamwe vana pachikoro chavo. Mumwe mudzidzisi asi vachiona nezvekupodzwa kwemaronda ekushungurudzwa mupfungwa kana kuti guidance and counseling vatinache tigere vanoti vana vari kushungurudza vamwe vanotodawo kugadziriswa pfungwa dzavo. Mukuru wechikoro vaFrancis Mukoyi avo vainge vasipo pakasvika vabereki vachinzi vainge vafamba nebasa varamba kutaura neStudio 7 vachiti havabvumirwe nemutemo. Asi mutevedzeri wemukuru mubazi rezvedzidzo mudunhu reMashonaland and West vaJason Jete vanoti nyaya iyi haisati yasvika kumahofisi kwavo. Mutauri werimwe boka rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaGodwill Taderera vanoti nyaya yekushungurudzwa kwevana vechikoro nevamwe vana iri kunyanya kukonzerwa nekuti vadzidzisi havachisina hanya nevana.
Vadzidzisiwo vane kunyanya kunyasa kuti vana vane marights akawandisa. Saka inini kana ndikapinda mulesoni ndikaticha ndongoita zvandakauya pano kuzoita ndobuda.
Nguva yekare vana vainge vachitanga zvidzidzo zvavo pazvikoro zvinodzidzwa vana vachigarapo vairohwa nevamwe vana musi wavaitanga kudzidza zvaizivikanwa nezita rekuti manyunyu kunyange zvaisabvumirwa. Chikoro chekutama chinozivikanwa zvakanyanya nekudzidza kwevanhu vane mukurumbira munyika vanosanganisira vaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe, vaiita zvematongerwo enyika vaJames Tikerema, vaimbo vegurukota rezvemari vaBernard Chidzero, munyora nemukurumbira vaAlexander Kanengoni nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Vatereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa chelive talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vatereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi muya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chelive talk chatiri kuparura nhasi ichi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa necovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi matatu nevatanhatu kana kuti 5436. Vamwe zana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 178 vakawanikwa vaine denda iri zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa naro kubva zvaratanga pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvishanu zvine mazana matanhatu nemakumi mana nevashanu kana kuti 245,645. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hama dzevadzidzi vekunigeria vakavharirwa nehondo muguta riri kumahombekombe egungwa reblack sea rekerson muukraine dziri kukurudzira hurumende kuti iite zvizhinji mukuona kuti vana ava vadzoswa kumusha vakachengetedzeka. Mukati memasvondo matatu adarika vana ava vanofungidzirwa kuti vanosvika makumi masere kana kuti 80 vari mukeson vanga vachiedza kuenda kunyika dzakapoteredza asi havasi vese vakaita rombo rakanaka. Iye zvino tokuendesai kuna Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 achitipa chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndimo kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro nemutungamiri wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, WALP, Muzvare Stabile Dewa. Tichange tichitarisa mamiriro ehuwandu hwemadzimai musarudzo dzemabi-elections dzanga dziriko muzuva ranhasi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Muzvare Dewa, mungatitsananguriro kuti munoona sei panyaya yehuwandu hwemadzimai vanga vari kukwikwidza musarudzo dzemabi-elections.
Chiri kutinetsa ndechekuti madzimai akasarudzwa kuti anyanyopinda mumapositions aya vashomanini chaizvo. Ndichapa mufananidzo wemapositions eavo vari kukwikwidza kuita maMPs. Pane 28 maconstituencies aripo. Pane macandidates 118 akataura kuti ari kuda kurana akapasa pamanomination process akaitika. But mukatarisa pa 118 candidates ipapo, 16 chete madzimai. And mukazotarisa further pa 16 madzimai acho, vazhinji vacho vakaiswa kumaconstituencies ekuti machances avo ekutohwina mashoma zvikuru. And zvinhu zvinotishungurudza zvikuru isusu seWALP organization.
Ungati ndezvipi zviminga mpini zviri kusangana nemadzimai anenge ari kuda kuwanikwa vachipinda musarudzo idzi?
Kusanganisira nyedze violence dzanga dzichiitika mazuva apera, idzo dzanchitobatwa nemadzimai, mamwe angaenda kurali, mamwe anga achida kukontesta, mamwe anga achida kupindawo achiharaswa nevamwe vacho vanga vachikampenerawo mamwe madzimai vachirohwa vachizvuzvurudzwa. So izvi pazvakaipira zvinokanganisa madzimai aya anenge achida kurana nekuzokanganisa mamwe madzimai futi anenge achida kupinda maleadership positions, nokuti hapana munhu anoda kupinda muzvinhu zvaanorohwa, zvaanokwadzwa kana kurepwa kana kutosungwa chaizvo.
Zvimwe zviminga mpini zvinosangana nemadzimai anenge achida kupinda musarudzo ndezvipi?
Ndisikatarisa chimwe chinhu chiri kukuvadza makandidhetsi echidzimai inyaya yemari chaichai yekutorana campaign. MuZimbabwe nenyaya dzinoitwa nevanhu vanenge vachikontesta nyaya dzevote buying, unoona kuti madzimai haatokwanisi kana kutongoitawo mabasic chaicho ekutongogadzirisa maposta, maflyers nekutongotengerawo chikafu chemaagents nemacampaigning team. Izvo zvatinoona zvikuramba zvichidzoserera vakadzi kumashure nevamwe vanenge vachida kupinda maleadership positions. So takatarisana na 2023 tichingoramba tichingokurudzira mapolitical parties kuti akwanise kutungamidza madzimai pamberi achicreate environment inoita kuti madzimai apinde murunyararo pasina zvekuti vanhu vanoita vote buying, pasina mhirizhonga.
Takatarisa kubatwa kunoitwa nyaya dzemadzimai vanenge vari musarudzo nevatori venhau. Mungati chii panyaya iyoyi?
Tauro tichitaura takatarisa nemedia kuti tanchikumbira kuti pavari kunokavhawo maelections vanikwe vachikavhawo macandidates echidzimai vachitaura zvinhu zvakanaka zviri positive, not kungovakavha zvinhu zvinenge zviri zvakashata kana kuti panenge vachifunga kuti vaita mascandals, sezvo zviri zvinoramba zvichidzikisira madzimai kuti apinde maleadership positions. And isusu seWALP tinenge tiri on the ground tamobilize madzimai, mamembers edu akawanda kuti anoita observers maconstituencies ari kurana madzimai achitarisa kuti election iri kuitwa mune runyararo here uye iri kuitwa zvakanaka. So tinongoramba tichingokurudzira maZimbabweans kuti ngativhoterei madzimai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Muzvare Stabile Dewa vesangano reWALP kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives. Tichende ramberi na urukuru edu, nivaiwe murgiriwe hundiru siningu kova Bernard Manyadza kana kutiva paka chipoera. Nasi tichitari sanyaye kupomeru wakune kwa wakaru wa hundiru siningu ko mosha ye kushunguru zavano shikuru mungu wa esaru zom. Tatanga ni kufunza wa Manyadza kuti vano tikudii na zom.
Makurawo ye zino zikumasiki tikaizo kakuzika kuma 70 kuchimwana muniyo yao ya jinzi wena huya kuno upete t-shirt wende uno kambinera ala kumana wana MP wapana kwa tira ala atisi isu chikuze nzuma majeni inuwa veteri kune wakato wala ya wakato kerwa pekerwa ndo wakano puwa zima kati yola ya ndo wachinzi kwa kwenzi kutembre kwa inzi kumorogoro kwa inzi kumulunguchi kwa inzi lakange wasiko mwanzi kwa mani mastori za haya chia wakari manaritius izo zondo oso wabata waka ita ringa wakono kipana pa wapana wezera angazi wezeo wendo woti tefe nyura nema doa niyo wamuru kona orgita uchinye isu atakake jina chichizungo nepo huyeli patiari wa wendo kaiti munga aroi ase zondi kona chivali zi ya kuche kwa so kutamba noto chaiko chaiko.
Munozo siyana papi na iwa muru kutawura wa Manyadza.
Isusu handi yo iso siedu ya kuti wanu wanu roha. Wanu wanu bayi wanama kumo. Wanu wachizi ita pepepe. Isu freedom of expression. Isusu majeni niwo vedele. Iso ndo la tisi kuda. Dota kama chone anezi waya wati vashu mkakande mi. Kune organization inozi United World Veterans. Nima sipura nezi anila. Kuti na hebe duwe. Leka shiedu yochiwa ere iyo ii yoku 7 zeswa kuzima uo veteran patashika wanule violence hawa isuza atika wanule violence atiwa wari kututora mzanga makomwe dozi likunzi ziyo 7 zeswa kuzima uo veteran uo rio waka bila kuma assembly points kino ziziva chicha zifumura takuto petize wa ime jesuze kuno zikiso wanu wakamiga kujikara violence mwanu isa atiki kujikara violence tiuda ujikara ukama wedu watengo wana wenekofu yedu na ushamari wedu pateka teka yedu nebamwe wedu anjuza takaru kikaisu
asi chinchi rukuita kuti mimurambe muri kusure kana kuseri kwa hiwa wawa muri kutawara waru kushandisi kwa hawa
zanika ni kutawara ndizizi la chonga wose watu biliwelu sunguko azina kupera 1980 na manji chinoru kira sunguko ande imberi nukuri ya sunguku chisike chaipo kaya pataida paya nukuti mafounding values ache iwa one vote ndo atiri kusha iwa sakai zezi chakuti tika kundwa kundi naimi ndo uza makari vila ereisi kuli ya kutinyi kwa hiko ita kova ya ine uza mua kafa na ipapa kuda kuto inzaniza kuda kuto kundwa nipa kange paine ka ekonomi kasi niti paya kutiva nuvano shaya ya ndataro mfanazi wepikiru hausu kubatea isusu teka wani kwezo nguko ili kubatea nika yose zino chindita ure kutu kunenga hazina form of income ano raramasei doza kamchona umbava wako wanda doza kamchona umwendi wako wanda ngati zogere kuma founding values iwo aya teze tibu atewe zera iwa ayo maeranezi mbumbile ure mutemo chinunya ya kumbo chikisa ipa pochiku kungote zera iyo iya wani meni wani vote moparu kuzo kuneza diwa na wanu izozo chakanya kuhuma ipapa ipapa kuchiri
munoti kudii ne wanumbu nyiki zao mapata wanu pikisa mnyika
mafuzi ya juwa mbu kambuzo kakana kasiri munumbu zea rikuti zed democracies kandi kupaya mfana nito wa mao ait let 100 schools of thought condemned and 1,000 flowers blossom. Kuruwa kuti ma idea hakuna ano zindoo nyanzi ya ma ideas. Regai zikuri ya nepangweche te ipapo. Patindo ndoko wapapa chisi kile ita advantage yukua na zaka wanda. Chisi hizo hiyo ndio ya tai wanai. Yekuti kana msia kutimuwa kenyika yenu. Regai ma views akawanda esa akante patimu.
Tinotenda vaManyadza manga makateerera kune murwe hondeweru sininguko va Bernard Manyadza vaizikanwa nairo kuti paka chipoera muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali chona njani mahlabezulu olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ziku 26 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukhetho lwama-by elections luqhutshwe ngokuthula lamhlanje kundawana zonke zelizwe, kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ikhomishini yezokhetho eZEC yehlulekile ukuhlela lolu khetho ngokunjalo kayidilizwe.
This is a by-election. We're testing the capacity of ZEC, the sincerity of ZEC. What we have seen is that ZEC is not fit for purpose.
Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo e-Election Resource Center ibika ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu abavotileyo nxa kuqathaniswa lenani labantu ababhalisela ukuvota. Inkokheli zeGwanda South zithi kuyadingeka ukuthi abebutho bangenele basebenzelane lamapholisa ekulwisaneni lokutshontshwa kwezifuyo ikakhulu inkomo phansi komngcwele weMlambapeli ohlukanisa eleBotswana leZimbabwe. Umongameli Joe Biden weleMelika namhla ubesePoland ekhulumisana leziphepheli zakwele Ukraine ezibalekele impi leRussia. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukhetho lwama-by elections luqhutshwe ngokuthula kundawana zonke zelizwe lamhlanje, kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ikhomishini yezokhetho eZEC yehlulekile ukuhlela lolu khetho ngokunjalo kumele idilizwe. Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa eqeda vota esigabeni seKwatsana utshele intatheli izindaba ukuthi bakhathazekile kakhulu ngendlela equtshwe ngayo lolu khetho, okokuthi bazazama ngendlela zonke ezibalisa ukubika kumanyano weSADC ukuthi kulungisiswe udaba lweZEC. Kesizwe amazwi kaMnumzana Chamisa.
So we are excited, but we are also disappointed because if you look at the way the indelible ink is not that indelible, and we have received reports from across the whole country where we hear that ZEC has not done a perfect job. In fact, ZEC has failed to pass the different tests that we had put. The integrity test, the independence test, the professionalism test, the accountability test. We have asked them numerous questions. They have not been able to account for them around the voter roll, around the issue of polling officers, around the issue of polling material, the printing of ballot papers, who printed, what threshold was the law respected. So we are going to take this issue serious. What we have seen is that ZEC is not fit for purpose, and ZEC is not professional, neither is it independent. This is a matter that we have to escalate within our own national jurisdiction, but beyond, in the context of SADC and the AU.
Lo umkhokheli webandla le Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa. Kobulawayo izulu livuke lisina ukubangele ukuthi abantu bengasukumeli phezulu ukuyavota. kodwa ngokuya kwesikhathi lanqabe kunjalo intatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu uthi bebebanenganyana abayevota.
Indwendwe zabavoti bezizimfitshane kakhulu kobulawayo okubangele ukuthi abantu bengalindi isikhathi eside ukuthi bavote. Umuntu obevota obeqala ahlole ukuthi igama lakhe likhona na kuluhlu lwabavoti kumbe hatshi engakangeni endlini yokuvotela. Nxa umuntu esephakathi kwalindlu ubethatha imininingwane yakhe kuhlolisiswa ukuthi ngempela nguye na uqobo lwakhe ozovota kade aphiwe iphepha lokuvota. Ngemva kwalokho umuntu ubefakwa uphawu lokuthi uvotile njalo engazalokothi avote okwesibili abesebhalwa igama lakhe. Ibandla leCitizens Coalition for Change likhonone ngokulotshwa phansi kwamagama abavoti. Isakhamuzi sakobulawayo eChabalala kuward 21 unkosikazi Florence Moyo uthi uvote kuhle njalo ngokuthula.
Ekuvoteni nginanzelela ukuthi abantu bayavota kodwa balutshwa. Khathesi kulesiqiniseko sokuthi angeke umuntu abalokuthi ukucwila ngoba sikhangelwa endaweni ezitshiyeneyo ngabantu abatshiyeneyo. Lokhu besihlola lezithupha zethu ukuthi siso yini kusukela phandle kuzeyefika lapho zagcina khona sosingena-ke ebhokisini sovota. Angisothisekile ngoba uyasivotela ntando kakho kubuzayo kakho okunyonkolozayo kakho okukhangela ngelinye ilihlo uba nguwe nje.
Isakhamuzi seNkulumane uThembelani Dlamini uthi kumele avote kuward 21 kodwa lapho avame ukuvotela khona lonyaka akuvotelwa.
Ezeki kuthi asakwazi ukukhethwa ukubalwa kwakhona sisuka singanasiqondi kahle ukubalwa kwakhona singaziwa kathesi ndikuzaba kuhle. Ibizo lamthwa likho ngalesivotela khona engani akula ma-post so somele ndidinge around angazikho kungenza lithola kuvota kuwa 24.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo oyenelise ukuvota umnumzana Evans Njomane uthi ukhetho lalonyaka lubalulekile ukhangelele intuthuko kulo ozanqoba ngoba imigwaqo ayihambeki.
Sengivotile mama engibona okuhle lamhla hayi yonke into ilula akula akudubeki awuhlupheki uma ufuna ukungena apha novote uthola wonke uncedo olufunayo ukuthi uvote fast uphume vela uhlali le 5 minutes ekuvoteni ku-polling station. This time kungcono kakhulu because yonke into kukhiye vele akula msindo akulani abantu bayazikhulekela ugogo bangena baphuma bangena bavota.
Umkhokheli wabatsha kubandla lezanu PF kobulawayo uFreedom Rachel oqopha ukhetho uthi ukhetho luhambe kuhle kodwa balokukhathazeka ngokuba labantu abaningi ababhalisele ukuvota kwezinye izindlu zesigaba seNkulumane.
Kulamanamba atshengisa ukuthi kulabantu abaningi abarejista ezindaweni zona lezasiqiniseka ukuthi abantu bona labahlala kuzona lezi zindlu yini kumbe yihashi. Lokho sokumele namapholisa kubantu bezeki be-investigate into enjalo especially ngale eNkulumane eTerminus. Kule bantu abacabangela ukuthi abantu laba ngabe bethathwa from Ongozi mine bemkhuzi bezovota ngapha ayisibahlali beNkulumane.
Olola amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi ukhetho lwalamhlanje ngeke athi lukhululekile ngoba phambilini kwalo kube nezikhubeko ezithile.
Kube nokwethusela okukhulu lokuvinjelwa kokukhankasa ngokukhululeka kwamacembu aphikisayo labasekela amacembu aphikisayo. Siyabona futhi namhlanje ukuthi labo abafanele bakhangele ukuthi ukhetho luhamba kahle bekhangelela amacembu aphikisayo bayaxotshwa kuma-polling station. Ngakho-ke amacembu aphikisayo kasoze abe labantu abazakwelusa ukukhululeka kokhetho lokuthi luhambe kahle. I-ZANU PF ithole ukusekelwa njalo ngayimsakazo ikahulumende okuyinto embi kakhulu. Ngakho-ke ngenxa yalokho ukhetho lusoze lube ngolukhululekileyo noma ekanjani.
Iningi labaxoxe leStudio 7 ngemva kokuvota lithi ukhetho luhambe kuhle sibili ngoba iphepha lokuvota licacile okokuthi umuntu kangeke avotele ongayisuye amfunayo njalo lophawu lokuvota olombala okucikile icane lwesandla sokhohlo lubalulekile njalo alucitsheki lula okuzenza kube nzima ukuvota kabili. Ukhetho lwalamhlanje lugcwalisa izikhundla zamalunga edale lephalamende ezingamashumi amabili lasithoba mnemibili. Sesibili 28 leza makansili ezedlula ikhulu 117 elizweni jikelele. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudabalunye inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo e-Election Resource Center ibika ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu abavotileyo nxa kuqathaniswa lenani labantu ababhalisela ukuvota. Okuningi asikuzweni kuntathele zindaba yethu uMlondolozi Ndlovu oseHarare.
Embikweni okhishwe ngabe-Election Resource Center ERC, indawo eziningi zilabantu abalutshwane abenelise ukuvota kulalabo ababhalise endaweni lezi. Njengomzekeliso, i-ERC ithi phakathi kwabantu ababhalise ukuvota eMutasa South kwenye polling station abangu 735, abantu abavotileyo bangu 157 kuTemkova eGweru. Kwenye indawo elabantu abangu 208 ababhalise ukuvota, kuvote abantu abangu 88 kuphela. Ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kungabe kubangelwa indlela amabandla ezombusazwe busazwe akhankasa ngayo beqakathekisa abakhokheli babo ukwedlula amalunga ephalamende. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Pride Mkhono eHarare othi kusobala ukuba uZulu wazi abakhokheli ukwedlula abameli bezigaba.
Yinto ebesiyikhangelele ngoba i-by-election vele lona alikhiphi abantu abaningi ukuthi bevota ngoba kuyabo ngela ma-president. Lokhu ngenxa yokuthi ama-political parties akhona eZimbabwe alabakhokheli abalamandla kakhulu. Ngakho ungakhangela utshamisa ukhangela umnangagwa bayebebiza abantu ukuthi bebezovota ngoba labo bayebelabantu babo.
Umnumzana Ngqobizitha Khumalo ebandla le-PDP uthi inhlolisiso abayenzileyo elizweni jikelele itshengisa ukuba abantu kabaphumanga ubuningi.
Ya, there was a kind of a political disturbance here. Kube le noise ebekhona la. Sekusethuselwa abantu sibisingwa. Kukhona abantu ebezanu. Amapolisa kukhanya ayebesaba funga ukuthetha isikhathi ukuthi ephunyise ubaba obesethusa abantu. Qale kukhampeyina phakathi abantu bamkhomba bathi umuntu lo ufuze uyakhampeyina. Bamphumisa phandle. Kukhona ithemba phuma phandle mina. Wahle waqala ukuthethisana lami le mbodlela ezimbili ezotshwala. Ngisufuna ngiyakhampeyina. Kuphendulane khona mthi angikhampeyini mina ngiyakhuluma kuStudio 7. Waqalisa ke ukufuna ukulwa lami. Wathreaten ukuthi engichaye sibisini ezimbodlela. Kugcina kuphuma amapolisa. Yena ukhuluma ukuthi abantu abe NDC abe opposition bafuze bechaye bazatshiselwa izindlu.
Amanye amabandla ezombusazwe aphikisayo akhala ngokuba amabizo abantu abe ebhalwe phandle kwendawo zokuvota abe ebhalwe ngamabala amancane okwenza abanye abantu bachiyane lakho bengabona amabizo abo. Abanye abantu bathi baswele amabizo abo endaweni lapho ababhalisa khona ukuvota. Amabandla aphikisayo athi lokhu kuyindlela yokuqibelezela ukhetho. Kodwa izekhi ithi akusiqiniso lokhu ngoba iqhube ukhetho olukhululekileyo njalo abantu kumele babekezele badinga amabizo abo kuma-polling station wonke aseduzane nabo. Isikhulumeli sezekhi umnumzana Jasper Mangwana uchasisa ngalokhu.
Mutenda sari dziri kufamba zvakanaka. Tingati tiri kuona ma-polling station edu vanhu vavhura ma-polling station zvakanaka makuseni. Ende makuvhota kuri kuitika mapolice station dada anonoka kuvhura kana vanonoka kuvhura ne 20 minutes vachanonoka kuvhura ne 20 minutes zvezvakare tiri kukurudzira vechinji kuti aiwa pakanya mutemo wekuvhota kana muchiti kana munhu akavhota akamaka ballot paper oritora picha orisa pasocial media kuchikora mutemo kukwenu tori mhosva nemutemo wenyika inosati.
Ukhetho lwethu luhambe kuhle amapolling station avhuleke kuseni. Omele ibandla lezanupf kugatsha lwabatsha olwe youth league umnumzana Mabutho Moyo uthi ibandla lakhe lizanqoba wengezelela esithi labo abathi ukhetho aluhlelekanga ngabavika ngomunwe ngoba bengalungiselelanga lolu khetho.
Ikhangelela ukuthi hayi sizanqoba kuma by-elections lawa asandisanga vele ukunqotshwa nxa kuthe kwaba le by-election. So thina ethu injongo ngiyokumeka sure ukuthi siyawina kulezo ndawo sibahluthunele sengezelele ku 2/3 majority esivele silayo ephalamenti.
Izekhi ikhangele ukukhipha impumela yokhetho lwama by-elections kusasa emini. Isithi labo abafuna ukubona ukuthi kuvotwe njani endaweni zabo balakho ukukhangela impumela ezaphanyekwa ngaphandle kwama-polling station. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Joe Biden wele Melika namhla bekwele Poland lapho wakhulumisane leziphepheli zakwele Ukraine ezivalekele impi lebutho lakwele Russia. uBiden ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe ngodaba lweziphepheli zakwele Ukraine ngokuya kwesikhathi. Izigidi zabantu ezifika phose ezine 3.7 million sebaphephelela kwamanye amazwe bebalekela impilo. Umongameli Biden wazise ngeviki edluleyo ukuthi elimelika lizamukela iziphepheli zakwele Ukraine eziyinkulungwane ezilikhulu 100,000. Inkokheli zeGwanda South zithi kuyadingeka ukuthi abebutho bangenele basebenzelane lamapholisa ekulwisaneni ukuntshontshwa kwezifuyo ikakhulu inkomo phansi komngcele weZimbabwe leBotswana oyemlambapeli. Izakhamizi zemlambapeli zihlangane leziphathamandla zikahulumende ezijiyeneyo kuviki edluleyo ezibalisa umphathintambo ezenzakala phakathi kwelizwe umnumzana Kazembe Kazembe lomkhulu wamapholisa umnumzana Godwin Matanga ukuze kubunjwe amaqhinga okwenqabela ukuntshontshwa kwezifuyo lokhu. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esiphalo ludaba eseGwanda.
Iningi lezakhamizi ezikhulume kulumbuthano ziveze ukudana okukhulu ngendlela amapholisa asebenza ngayo, athi kungabanjwa amasela aphinde abonakale esephendukile ngemva kwensukwana. Ngalokhu umlisa wemlambapheli umnumzana Bheki Spencer Manyunyu uthi kuyadingeka ukuthi ibutho lakuleli lisebenzelane lamapholisa ukuze kuqedwe ukutshontshwa kwezifuyo ezibalisa inkomo, imbuzi kanye labo babhemi.
Lamapholisa akhona asebenza esigabeni sangakithi e-headquarters ancedisane labantu abakho laba abangamasotsha. Kungaba kunjalo amasotsha lawo angahlali inyanga, bajintshwe kusiya ngokuya. Kunjani abafana laba esilinika bona bephuma imihla ngemihla kusasa bekhona bekhanya sebethatha inkomo sebeqhuba futhi?
Ngaphandle kokutshontshwa kwezifuyo, umgcini sihlalo wekhansili yeGwanda Rural District Council umnumzana Joram Ndlovu uthi ubugebengu buyaqhela esigabeni sakhe.
Kathesi sebezele okunye abantu abasebehamba begamula abantu ngamabhemu. Abantu laba ngeke uzwe lo head wobuthwa. Abantu bayaganyulwa kufuna izimali, kwenzakalani. Yinto ezigcweleyo khonapha eMat South, eGwanda South. So asisakwazi ukuthi esingakwenza kuyi.
Kungakho uthi uZulu kathelathemba kuhulumende okhona ngoba izikhalazo zabo zingakhangelwa.
Abantu kabasakhulumi kuhle ngohulumende, sebesikhuluma kubi, kukhulunywa inkulumo ezingalunganga ngenxa yokuthi kabalamlamuleli obalamulelayo.
Umnumzana George Mlilo oyengunobhala wogatsha lukahulumende lwezokuhambisa lokuthuthukiswa kwezakhiwo okhulume emele abalimi, yena ukhale ngabathuthisi emthethwandaba.
Kuma-prosecutors, aba-prosecutors angithi ngabangani bamasela ngokubani bona babayimele indaba. Amasela ayasibuza thina njengabantu begwanda ama-farmers sithi i-stock theft bayithiphe njengenetha.
Uthi kuyadingeka njalo ukuthi izigaba zizibuse ngohlelo lwe-devolution, hathi ukuthi yonke into iqhutshwa esigodlweni eHarare.
I-information yonke regarding i-registration yezimota ezinkomo, imtshiso, records zakhona ziseHarare. Kanti i-veterinary yakithi ngiyazi ibanikele data yonke yabantu kule ndawo ukuthi nxama phela ukuthi inkomo gidi
Umnumzana Kazembe Kazembe uthi abazathatha lokhu abakutholileyo bayekwethula kumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Lo nyaka amapholisa ahlasele esigabeni seShanyawugwe edinga amasele enkomo. ababotshwayo ngaleso sikhathi baphandle ngemva kokubhadala imali yesibambiso ibail ukuze bathonisiswe besuka emakhaya abo. Lokhu sekudale ukuthi izakhamizi zithathe umthetho ziwufake ezandleni zabo lapho zithe zabahamba lawa masela. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Otilius Vanda ongumgcini sihlalo ogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula eziphathelane lokhetho lwama-by-elections.
Engingathi kwenzakele abantu information ibingafiki ngendlela ekakhulu kuzakhamizi kungenxa yokuthi abantu bebengakwazi vele ukuthi kuyini okwenzakalayo phakathi kwelizwe. Abantu bebengakwazi ukuthi kulabantu abasuswayo ephalamenti labantu abasuswayo ezigabeni. Okunye kudalwa nje ukuthi abantu sebekhathele esingakuthi ignorance. Kodwa hayi amalungiselelo ona besiwabona bekulokuphithizela kuma constraints la kuma ward ona lawo okulokhetho khona. Kodwa okunye kade sikunanzelela phakathi komuzi ama posters abanye ebubona amanye esekhitshiwe. Njalo sikunanzelele kusukusela izolo. Sibone ibandla lezanu PF liqala ukubiza abantu abangomama libanika impupho engikubone kusenzakala kuma ward wonke awenkulumane kunye la ku ward 21 eThabalala lapho abantu ade beqala khona ukuphiwa impupho kusukusela izolo lanamhlanje esikubona ukuthi lokhuyana bese kuyindlela yokuthenga amavoti.
Njengenhlanganiso kuyini elakwenzayo ukuthi likhuthaze ikakhulu abesifazana labatsha ukuthi besukumele phezulu bayevota? Njalo ingxaki ezazikhona lazama njani ukuthi zilungisiswe?
Khona njengenhlanganiso sizamile ukugqugquzela ikakhulu ontanga sincedisane labo sibakhuthaza sibancedisa lapho kufanele khona ukuthi behambe bebhalisa ukuvota iloba nje bekungalula ngoba izekhi ilikhona phakathi kwedolobho lakobulawayo okutsho ukuthi abantu abasuka ngapha emalokishini kuba nzima kibo ukuthi beyefika. Kodwa besilokukhulumisana layo lokuyibhalela izincwadi ukuthi izame ukulehlisa indaba yokurejista ukuvota ibuye emalokishini wonke ukuze bonke abantu befinyelele. Singathi ngezinye zezinto ezikade zisiba nzima kakhulu kodwa inhlanganiso izamile kakhulu ukugqugquzela abantu kunye labomama ukuthi bephatheke ehlelweni lokuthi berejista ukuvota ukuze benelise labo ukuzikhulumela ekhethweni.
Singathi lokho kukhona kwesabela lokhuyana okokuthi izigaba zingancitshisa ngendaba zokuthi abantu abasukumeli phezulu kuyavota okwe-delimitation. Imizamo yonke yenziwa yini njalo liyasuthiseka ngabantu ababhalisela ukuvota?
Ye, ukwesabela kokuncitshiswa kwezigaba kulokho kukhona ngoba kuyikhonoko esikubalisayo ukuthi ukubhalisa kwangkhona ukuvota kusuka kube nzima ngoba lapha ukubhaliswa khona kusiba khatshana. Njalo lohlelo lolunqalo buyile ezigabeni lufisuka luthathe insuku ezilutshwana okwenza kungafinyeleli kuye wonke umuntu. So sisakwesabela. Okunye ukuthi abantu nje phose bonke abakobulawayo abahlali abasela themba kuzeke abayithembi abalathemba kiyo ukuthi ingayenza okufaneleyo yini kulolu khetho. Kodwa sikhangelele ukuthi njengoba abantu bephathekile ngobuningi bangikhona sesingabe sesisukile engozini yokuthi siyehliselwe ama-constraints yethu njengobulawayo. Silethemba abantu baphumile ngobuningi babo beseyarejista ukuvota ikakhulu omama labatsha.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Otilius Vanda umgcini sihlalo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane ngokuhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
siyabonga sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje sixoxa lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo. Sihlaziya inhlanganiso ye Operation Dudula.
Sakazi ninjani nabalaleli? I-operation Dudula ne Dudula movement ungathi kuzinhlangano ezimbili ehlukeneyo. I-operation Dudula ungathi igcile eSoweto kube sekuthi Dudula movement ingase Alexandra. Iqiniso lilonke asikuboni, angikuboni mina njengento ezodlula le ngoba ababhebhezeli bayo kukhona abakuzuzayo, kukho lokho abakwenzayo ngoba kuzo lezi zinto zabo uma besiya kulaba bantu baphinda bathathe izimpahla zabantu. Abakwenzi nje kungabi khona ukuganga phakathi. So uyabona ukuthi ngoba bayazuza abazukubuyeka ke lokhu masinyane, kuzoba khona eside isikhathi. Njalo futhi ungananzelela lento ukuthi lana eSouth Africa kudala yaba khona ingakhuzwa. So ngaleso sizathu ukuthengisela ukuthi abantu laba asebeze baziforma lezi nhlangano babona ungathi ke ukusho ukuthi vele kwezombusazo bayathola ukusupport ngoba uma ngabe kuyukuthi lento ibingekho ukuthi kube khona abayisupportayo ikakhulukazi kwezombusazo kumaqembu ezepolitiki, ngiyacabanga ukuthi ngabe ayikafiki lapho esikhona manje. Njengokuthi nje sekuze kwakhiwa izinhlangano okutshengisela ukuthi yingoba bebona nabo ukuthi kunabathile ababaxhasayo ezigabeni zamapolitiki zamaqembu epolitiki, ngoba sithi sikubona kwenzeka lokhu uthole ukuthi emva kwakho nje uma kuqeda kudlula uzabona ke nemigration nayo seyisondela ingena isiqala ukubopha abantu.
Wona amabandla ezombusazwe siyabona lapha ukuthi iDA engani iyafuna ukuthi abantu bokuza bahlale. OANC bona ke
yebo silizwile iqembu leDA lisiza nesiphakamiso esingabukeka sisihle kubantu bokuhamba lapho abayebacela khona ukuthi yini bengenzinikezwa ushwele lapho okuzokwenza ukuthi balungise amaphepha abo ngendlela ezilula kungabhekwanga imiqathango lena okumele vele uyilandele nxa ngabe kuwukuthi umuntu efuna ukucela ukuhlala elizweni. Iqembu elihlela zwakala liphakama liphikisana kakhulu nalokho okuphakanyiswa yi-DA yi-Action SA yakamashaba. Sibonile vele ithema ifonywa leli qembu lahle lafonyelwa phezu kwemigomo ethi yona abafuni abantu bangaphandle kulelizwe. Yiyo kakhulu engathi ngokwesilungu police standing yabo laba bantu be-SNSA. Kodwa ke okumangalisa kakhulu ukuthi iqembu eliyilona elibusayo silibona lithule, kodwa ukuthula kwalo kuchaza okuningi. Okokuqala, iqembu elibusayo siyakwazi ukuthi yilo elinikeze abantu bokuhlala imvumo yokungena imvumo yokuhlala la kulelizwe. Kodwa manje ngoba lento sekungathi ipolitiki sebeyibhekisa kuyo njengokuthi yibiqembu elitshotshozele ukuthi laba bantu bangaphandle bagcwale ngendlela abagcwala ngayo, esize sabona laphana kulocal government ungathi-ke sebeyiphanisha i-ANC ngalokho abathi kwenza kwakhe. Ngiyacabanga ukuthi lapho elikhona lisadidekile alazi ukuthi kufanele lenze njani.
Lo-ke bekungumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukhetho lwama-by-elections luqutshwe ngokuthula kundawana zonke zelizwe, kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi i-commission yezokhetho e-ZEC yehlulekile ukuhlela lolu khetho, ngokunjalo kayidilizwe ekulwisaneni ukuntshontshwa kwezifuyo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje.